Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manero anhasi kuri musi wemugovera nyamavhuvhu 1 2020. Makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Huwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pamakumi matanhatu nevanomwe. Vanhu gumi nevatatu vanomiswa mudare muHarare vachipomerwa mhosva yekuratidzira zvisiri pamutemo kwakaitika nezuro muHarare. Nasi akwana makore maviri kubva pakapfurwa nemauto vanhu vatanhatu vakafa mumigwagwa yemuHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzeru dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Huwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pamakumi matanhatu nevanomwe zvichitevera kufa kwevanhu gumi nevana. Vanhu vabatwa nechirwere ichi vava zviuru zvitatu nezana nemakumi matanhatu nevapfumbamwe, kana kuti 3,169, zvichitevera kubatwa kwevamwe vanhu makumi manomwe nevanomwe nezuro. Vanhu gumi vakabva kuSouth Africa, vatatu vakabva kuBotswana, uye vanhu makumi matanhatu nevanomwe vari vanhu vagara vari munyika vasina nhoroondo yekushanya kunze kwenyika. Mutauriri weMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere, munyori wemabhuku Tsitsi Dangarembwa nevamwe vanhu gumi nemumwe chete vakasungwa nezuro vamiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa mhosva yekutyora murau weCOVID-19 regulations pamwe nekukurudzira mhirizhonga. Vanhu ava vapiwa mukana wokubvisa mari yechibatiso. Mumwe mutongi wedare reHigh Court muBulawayo apa mutongo wekuti mapurisa anofanirwa kuunza kudare mukati memazuva matatu anotevera vatawanda muchehiwa avo vasingazikanwe kuti varipi mushure mekunge vasungwa nemapurisa nemusi wechina. Kudzanai Musengi anotipanyaya inotevera.
Mutongi wedare reHigh Court Justice Martin Makonese vapa mutongo uyu zvichitevera chikumbiro chechimbi chimbi chaitwa neGweta vanqobi lestole chekuti mapurisa aunze vamuchehiwa kudare. Vamuchehiwa muzukuru wemutapi wenhau Mududhuzi Matutu uyo ari kudiwa nemapurisa. Vasitole vati vaita chikumbiro ichi nekuti vamuchehiwa havasi kuzivikanwa kwavari kubva musi wavakasungwa nemusi wechina chapfuura pamwe chete nedzimwe hama mbiri dzaMatutu. Vasitole vati dzimwe hama mbiri idzi dzave kumba mushure mekuregerwa nemapurisa.
Taita application yehabeas corpus. Habeas corpus zvichireva kuti mapurisa ngaunze munhu kukoti tiruziziva kuti munhu uyu akasungwa musi 29 Manero kubva ipapo paakasungwa haasi kuzikanwa kuti ari kupi. Naizvozvo tazoenda kudare huru kuHigh Court kuti rikombele mapurisa kuti ngaaunze munhu kukoti. Application yacho yagrantiwa.
Matutu uyo anove mupepeti webepa nhau repadande mutande rinonzi Zim Live ari kupomerwa mhosva yekukurudzira mhirizhonga. Studio 7 haina kukwanisa kutaura naMatutu sezvo vanhu vasiri kuziva kuti aripi kunyange hazvo ari kugara achiburitsa zviri kuitika padande mutande rake reTwitter. Mutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vati pane nhengo dzavo dzine chitsama dzakasungwa munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika mose nezuro iro raive zuva rakanga rakarongwa kuratidzira munyika mose. vashachwa vevatiwo vamwe vanhuwo zvavo vakashungurudzwa kana kurohwa nemapurisa nevechiuto munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika.
Kuchiredzi unanabwo mugidho vanova mutedzeri wemutungamiriro wevadzimai akafanira kubata chigaro pari zvino vakasungwa nevamwe vakati wandei ikoko kumasvingo. Kanzela Godfrey Kurawone vakasungwa zvakare mukokeri webasa mubato reMDC Alliance kumumashonaland west. Kanzela Dzeka vakasungwa at gunpoint kuchegutu nevamwe vane chitsama. Tinoona zvakare vanhu vakarohwa zvakaipisisa nezuro vachirohwa nemasoja nevamwe vanhu vasiri vebato vanga vakazvigarira kudzimba dzavo vachirakashwa zvakaipisisa. Tinoona zvakare kuBulawayo vanhu vakasungwa vane chitsama.
Tabata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe kuti kune vanhu vangani vakasungwa munyika nezuro uye kuti kune vakamhangara here kuti vakarohwa nemapurisa nemasoja vakati tizovafonera mushure mekanguva patazovabata vati vange vasisiri pabasa. Mune imwe onyaya, kunyange hazvo vanhu vange vari vashoma pane mamwe mazuva, nhasi zvitoro, mabhangi nemamwe mabhizimisi zvange zvakavhura, vanhu vachiita mabasa avo semazuva ose uye mudhorobha mange mine masoja nemapurisa mashoma. Mumwe mugari anotengesa mune chimwe chitoro chinotengesa zvekudya kusanganisira muriwo nezvimwe zvirimwa uye angozvidoma nezita rekuti amai Tanaka ati akwanisa kuya kubasa pasina kunetseka.
Nasi tafamba zvakanaka, hatina mapurisa arimo hamu murodhi ari kufunza tsamba but hatina mboita problem nawo. Kushanda, tiri kushanda hedu zvakanaka, hatina bata muna vanhu mutauni.
Mumwe wemugari uyo angozvidoma nezita rekuti James uyo anotengesa muriwo nezvimwe pamusika wemuna Fifth Avenue ati akwanisawo kupinda mudhorobha pasinawo kunetseka kunyange hazvo kwange kuine maroad block mumugwagwa waanoshandisa kupinda mudhorobha.
Transport yanga isi kunetsa ayo but mapurisa ndianga achimbodzorera kumba vanhu makuseni ipapo asi ndafamba muzvakanaka. Vanhu vangu vasimo mutaundi makuseni vangu vari washoma asi izvezvi hazvanani vanhu vati wandei mutaundi. Tiri kukwanisa kushanda mbija nambija.
Sangano re31st July Movement rakange rakurudzira kuti vanhu vapinde mumigwagwa vachiratidzira nezuro asi murongi wekuratidzira uku vaJacob Ngarivhume vakabva vasungwa ndokunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Chikumbiro chekuti vapiwe mukana uyu chave kuzonzwikwa nedare repamusoro nemusi wemuvhuro. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Ava makore maviri nhasi kubva pakapfurwa vanhu vatanhatu muHarare vakafa mukuratidzira kwakaitika musi wa 1 Nyamavhuvhu 2018. Vanhu vachinyunyuta nemafambisirwo akaitwa sarudzo dzegore iri. Mauto akapinda mumigwagwa akapfura vanhu vairatidzira, izvo zvakashorwa nepasi rose. Hurumende yakamanikidzwa kuumba komisheni yekuferefeta zvakaitika. Vaimbove mutungamiri weSouth Africa vaKhalema Mohlande ndivo vakaitwa sachigaro wekomisheni iyi. Komisheni iyi yakakurudzira hurumende kuti iripe hama dzevanhu vakapfurwa ava uye kubhadharira mari dzechikoro dzevana vevanhu vakapfurwa vakafa uye kuona kuti vakapara mhosva idzi vamiswa pamberi pematare edzimhosva. Gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti zvakaitika musi waNyamavhuvhu 1 2018 hazvifanirwe kuitika zvakare munyika yakasununguka seZimbabwe. Vatiwo hurumende iri kugadzirisa zvose zviri muMohlande Commission report kusanganisira kuripa hama dzevanhu vane hama dzakafa idzi. Tabata mumwe wemakomishina ekomisheni iyi vaLove Momaduku avo vanova zvakare mutungamiri weNational Constitutional Assembly avo vanoti komisheni yavo yakabuda pachena kuti vanhu ava vakapfurwa nemasoja nemapurisa.
Chekutanga ndechekuti vanhu ngavangoziva kuti gwaro reMohlande Commission report rine zvinhu zvakawanda, harina chinhu 1 kana zviviri, mune zvinhu zvakawandisa zviripo. Saka patiri kutaura zvaya kuti chii chiri kuitwa, pane zvimwe zvinhu zviri pachena, pamwe zvinotokwanisa kuti munhu wese aone kuti izvi zvaakuitika kana kuti hazvina kuitika. Ngatitange nechekutanga tanga changa chakakosha paripoti yeMohlande Commission yanga iri kuti tikwanise kuziva kuti vanhu 6 vakashaika musi wa 1 August vakaonekwa vakafa vamwe mutauni nevamwe vakazofira kuchipatara vaine gunshot wounds. Ndeyani munhu akaita izvozvo? Vanhu ivo vakafurwa nani? Komisheni yeDMO Mhlandi yakati vanhu ivo vakafurwa nemasoja nemapurisa. Saka ichocho chisungo chakatobudwa. Hurumende yakatambira zvino izvozvo kuti ehe masoja nemapurisa ndo akaita izvozvo. Taida kuti commission yaida kuti zvinhu zvitambirwe nevanhu. Saka iyeye is one point. Chechipiri chatakataura mucommission takati kana pakaita vanhu vanoratidzira vanoita mademonstration, mapurisa nemasoja havafani kudarikidza mutemo wekuti vayasobata kuti mademonstrations asaita violence, asi havafani kutyora kodzero dzevanhu zvekuti mapurisa haabvumidzi kurova vanhu vari kudemonstrata kana kuita zvakadaro. Vanofanira kuti kana vanhu vademonstrate nyange vasina kuteedza mutemo, anenge asina kuteedza mutemo anofanira kusungwa asina kurova.
Matimi, chimwe chisungo chakabuda necommission ndechekuti izvo mapurisa nemauto haafani kunge achimbunyikidza kodzero dzevanhu vanenge vachiratidzira, kunyange hazvo vasina kunge vapuwa mvumo. Tiri kuona kuti nezuro kwakave nekuratidzira vanhu vakawanda vairohwa nemasoja vachisungwa. Munoti kudii nazvo takatarisa zvakabuda mucommission yamakanga muri?
Handina kuona zvauri kutaura zvekuti vanhu vazhinji vakasungwa nekurohwa nemasoja nezuro, nekuti nezuro kana kuchera musi wa 31 July hakuna mademonstrations akaitwa ungati demo yatiri kutaura. Mumontante commission taitarisa mademonstrations aya ekuti anouya vanhu vakawanda, pamwe pane vanhu 400, 500, 1,000 vari kufamba vari zvakaitika muna 1 August vari zvokuishudha kana kuita pfuti kune vanhu vakawanda. Hatina kuona mademonstration eruzi rwavanhu. You know mademo aiitwa anoitwa kuna kuAmerica ikoko. When you get demonstrations, the pictures dzinobuda dzenge dziri pachina kuti pane demonstration. Hatina picture kana one inotaridza kuti nezuro kwakaitwa mademonstrations erudzi rwatakadila narwo mumontante commission.
Imi semakomishina anga ari mumohlande commission aya, munotevedzera here zvinenge zvichiitwa nehurumende kuona kuti izvo hurumende yazadzisa zvisungo zvamakabuda nazvo?
Tinoromba nekuti isusu semacommissioners emontante takatopedza basa, hatina kodzero kana mvumo yekuti tikwanise kumonita. Takaapoindwa kuti titarise zvakaitika musi wa 1 August toona kuti ndiani akakonzera zvinhu izvozvo, tikataurira the whole world kuti masoja nemapurisa, tikapa marecommendations iwavo ekuti masoja nemapurisa haafaniri kuita zvakati, uyewo vanotaridzira havafaniri kuita violence. Takazvinyora futi muripoti iyoyo. Zvaakune vanhu veZimbabwe kuti vatarise kuti zvakataurwa nemontante commission zviri kutevedzwa here. Hazvizvi zvemontante commission kuti ione. Ndingada kukupai muenzaniso yekuti parliament inogara pasi yogadzira mutemo kuti kune act yakati. Havasiri maMPs anofamba achitarisa kuti mitemo yaitwa here. Kunenge kwatova nemapurisa, kune macourts vanofanira kutarisa zvinhu zvakadaro. Saka ibasa recivil society, magroups akasiyana-siyana nemapolitical parties akasiyana-siyana nevanhu vemuZimbabwe. Nekuti commission report yedu inganditi zvibude pachena, munhu wese anayo. Mimi sevatiriwo nhano munayo iri paintanet. Anyone anokwanisa kungoclog out oda kuona montane commission anozviona. And then hazvisi zvekucommission kuti iti macommissioners nekuti haachabvumidzwi nemutemo, basa ravo akatodi akatopedza. But ndichiri panyaya iyoyoyo ngandikurumidze kutaura kuti Montante commission yakarekomenda zvokuti kana paitika zvinhu ngatishandise mafacts kuti tinoongorora zvaitika, kwete kungotaura zvatenge tisiri kuona kuti zvakaitika. Sezvavanga vataura pakutanga kuti rutoti nezuro kwakaita mademonstrations vanhu vakasungwa, iyoyo pfungwa iyoyo takairamba futi. Media ngaitaura zvinhu zviri pachena zvinenge zvadi zvaitika.
But vamadhukuka kana muchiti media yacho tisi vanhu vacho, tinayo mavhidhiyo, tinayo mapikicha, tine vatori venhavo vaiona vanhu vachisungwa nekurohwa nezuro.
Kana ukanditumirawo ndingazopatata interview ne ndanisa ndamaona mavhidhiyo zavo kutaura iwo.
Mutungamiri weNational Constitutional Assembly vaLovemore Maduku vachitaura vari parunhare vari muHarare. Tabatawo gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuChamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga kuti tinzwewo maonero avo.
Kwete hationi hurumende yeZimbabwe ichitevedza zvakatarwa neMohlande Commission, iyo yakabhadharwa mari zvuru nezvuru zvemadhora ekunze kuti ivheneke mhirizhonga yakaitika musi wa 1 August 2018. Asi tiri kuona kuti hurumende yatofuratira zvachose zvese zvakakomekedzwa neMohlande Commission, zvinosanganisira kuti vanhu vakapfuura vanhu vatanhatu vasungwe uyezve hama dzevakafa dzipuwewo mimwe migove yekuti vaone cheuviri uyezvewo kuti mauto nemapurisa vasangodirwa mumigwagwa zvisina maturo zvinokonzera mhirizhonga nekufa kwevanhu.
Tanzwa amai mutsvangwa vano vagurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko vachiti izvo hurumende iri kuziva zviri muMohlande Commission uye iri kuona kuti izvo zvinhu zvingagadziriswa sei, munoti kudii nemashoko iwayo?
Ko zvinogotora nguva yakareba kudai nemhaka yeiko? Handiti basa rakaitwa neMohlande Commission rakapera muna December 2018 nemhaka yeye zvichiramba zvichitora nguva ivo vachiziva zvinoda kuitwa. Hazvinetsi nekuti vanhu vakapfuura vanhu musi wa 1 August 2018 vanozivikanwa, ngavasungwe vamiswa pamberi pematere edzimhosva. Hazvitori mari yakawanda izvozvo. Mari zhinji yakaparadzwa ndeyakatopinda muMohlande Commission. Zvoreva kuti mashoko amai Monica Mutsvangwa haasi ekurevesa. Panenge panongori nenyaya yekuda kuhwanda nemunwe. Havasi kuda sehurumende kuti mauto amiswe pamberi pematare edzimhosva. Uyezve tiri kuona kuti hunhu ihwohwo hwekuti hurumende inongoti pakanzi paroda kutaridzirwa murunyararo yodira masoja mumigwagwa inoramba ichiitwa nguva nenguva, kureva kuti havasi kuteerera zvakataurwa neMohlande Commission.
Imi semasangano anohwira kodzoro dzevanhu, pane matanho here amuri kutora mukuonawo kuti izvo Mohlande Commission iyi yazadziswa?
Nguva nenguva tinoramba tichitaura semasangano anohwira kodzero dzevanhu tichichevedzera kuti hurumende yeZimbabwe kana ichirevesa panyaya dzekodzero ngaitange nekuzadzisa zvakatarwa muMohlande Commission. Patinowana mukana wega wega wekuti titaure nevakuru vehurumende ndoshoko ratinotanga naro. Asi tiri kutaura nevanhu vakaisa zvimiti munzeve vasiri kuteerera nini chaidzo vasinganzwe shoko rekodzero. Nekuti patova nemakore maviri zvaitika izvi asi hapana matanho ari kutorwa. Rimwe dambudziko riripo nderekuti hakasi kekutanga hurumende ichifuratira zvinenge zvabva mumakomishoni. Tinoziva kuti chero nguva yaigukura hundi chaiyo pakaitwa komishoni yechihambakwe yakataura zvaifana kuitwa, asi hapana kana chimwe chete chakaitwa panguva iyoyo. Ndo hunhu humwe chete hwatiri kuona nehurumende yanhasi yava munangagwa.
Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vachitaura vari parunare vari kuBritain. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu muAmerica vari kuenda kunovhota musi wa3 Mbudzi musarudzo yemutungamiri wenyika. Mutungamiri weAmerica pari zvino vaDonald Trump vachange vachikwikwidzana navaJoe Biden avo vachange vakamirira bato reDemocratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika. Vaviri ava vari kupinda musarudzo iyi paine musiyano mukuru pakati pemapato maviri aya. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tichange tichitaura nemadzimai akasiyana-siyana vanogara muno muWashington avo takaona vachiratidzira pamuzinda weZimbabwe uri muWashington DC vachiti ivo havasi kufara nemamiriro akaita zvinhu kumusha. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndivanani uye zvekuti zvii zvavanga vari kutaura pamusoro pekuratidzira kwavanga vari kuita.
Ndoitwa Pamela Mawe, chaita kuti ndiuye panapa ka ndechekuti neno handisi kufara nesituation iri kuZimbabwe. Ndoda kuratidza kuti handisi kufara. Zviri kuitika kuZimbabwe hazvisi correct. Chiripo ndechekuti vanhu vashoma ndo vari kudya upfumi hwenyika yese. Isi tichiona moto tichisafa. Vanhu havana chikafu, vanhu havana mari, havana magetsi, hatina fuel, petrol chai unonorarira mukiu. And takuti aiwa taneta nazvo, taneta neudzanyi, taneta nekubiwa, taneta nekuopresswa nevanhu ivava. And tikuti kana vatozvitadza ngavachibve taneta.
Saka takatarisa mamiriro akaita zvinhu parizvino, munoona pane zvichasanduka here musure mekuratidzira kwamaita?
Hazvichatofanira kusanduka. Tikaramba takaisa pressure kudaiwo so zvinotofanira kusanduka because ndisu vanhu vacho tisuari dzive Zimbabwe. Tisitofana kutaura kuti hatisi kufara nazvo. And iwo reaction yayo kutoratidza kuti vari kutoona kuti hatisi kufara. Saka tikaramba takadai zvichatoita chete and hatimiri kusvika zvaita. Tinongoti vanhu veZimbabwe ngatisanetei. Ngatisanetei. Isi tikaneta ivo vanenge vatowanawo mukana wekuti varamba vachingotijanyira. Ngatiti zvatatanga kudaiwo so toramba tichishingirira, toramba tichipusha, toramba tichienda mberi kusvika zvaita.
Ndinonzi Tafadzwa Matinenga, ndiri chizvarwa cheZimbabwe anogara munomo Washington DC. Chandipa shungu yekuti ndiye munomo zuva ranhasi panguva yeCovid ndakateerera zvakataurwa nehanzvadzi dzangu dzemuZimbabwe dzakati musi waJuly 31 ngatisanganei tichishorokodza kutadza kwegavhenmendi yedu inova iyo ZANU-PF kupa vanhu zvavarifanira kupiwa chikafu, health care, right now tipanguva yeCovid. Asi tikunzwa kuti madoctors havana equipment nePPE yekuti vakwanisa kushanda. Manesis ari kutya kuenda kumabasa. Inini sechizvarwa chekuZimbabwe chinogara muno mudiaspora ndakazvipa honors. The honors is only on the Zimbabwean ari kumusha. Asi it's on me as well. Takataura netikaramba tichingotaura kuti pauri ipapo ita zvaunokwanisa. Kana uchikwanisa kuti unyore something on WhatsApp, kana uchikwanisa even kuenda paFacebook or even on Twitter, you know kuti that has an impact. Nokuti izvozvo ndomashopi vayo ari kuchitidzira gavhenmendi yedu achitarisa kuti zvamuri kunyora. Saka zvichireva kuti unokwanisa kuita have empathy semwana ari kudiaspora about the people vari kuZimbabwe.
Tombotarisa kuti muri kuratidzira panguva iyo chirwere checovid-19 chiri kurura imo muno muAmerica nekuZimbabwe. Pane zvamakaita here kuti mugadzirire kuti musazowanikwe muchibatira chirwere ichi kana kutapurirova?
Taura kuti munhu wese ngau yaakapfeka masi uye nehand sanitizer yako. Usamhore semunhu, usahage munhu nekuti ndokupasa kunoita chinhu. Saka vanhu taungana takasangana pano tiri 6 meters apart tiri kutaura tichisangana asi tichiziva maguidelines. Ndinokumhoresa imose. Ndiri chizvarwa cheZimbabwe. Chandibudisa kubva kumba kuuya kuno muno Washington DC munova mandinogara chinhu wani chandinetsa chaitika kumusha chekuti vanhu vatadza kunoratidzira zviri kuvarwadza mukati mekurarama kwavo kuZimbabwe. Asi vanhu vanga vakapa oath kuti vachange vachiprotekta nekuseva nyika ndivo vaenda kunogaririra vanhu vari kuvaita kuti vavepo pazvinzvimbo izvozvo. Havana kuda kuti vaone munhu ndosvandisimudza izvozvo zvaindirwadza kuti of all people masoldiers nemapurisa anofanira kunga achitichengetedza kwete kutyisidzira vanhu nekuti zvatiri kurwira izvi hatisi kurwira kuti munhu wana agute sezvo kuita hurumende iri kuri kurwira kuti munhu wese agute kubva kuneiwo mapurisa acho neiwo masoldia. Asi nyange covid haina kuda kuti indimise nenyaya yazvataona kumusha.
Dai maiwana mukana wokutaura navo masoldia nemapurisa aya maiti chii? Dai vanga vakateerera parizvi.
Aindai vanangu yekutaura nemasoja nemapurisa ndaivaudza kuti makapa mhiko yekuti mushange muchidzivirira nekuprotekta nekuseva nyika.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muye nesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Uko ndiri kutevera.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chawatipa nhasi. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi muchirongwa taita rombo rakanaka rekubata muimbi wemusambo wesungura mukoma Chamson Boroma. Vanotungamira chikwata cheOrchestra Kings kuti timbokurukura nezvavari kuita semuimbi munguva ino yelockdown. Togamuchira nemufaro muchirongwa chedu mukoma Chamson.
Ndinofara mukoma Jonga, makadini ikoko?
Aiwa, kunotiri vapenyu chose mukoma Chamson. Tati timbonzwa nhasi kuti imi semuimbi muri kurarama sei munguva ino yelockdown, vanhu vasiri kubvunza kufamba famba. Tinoona kuti hamusi kukwanisa kunge muchiita mashow amunosimboita.
Mukoma, pakatomei? paka nyanyisa kuma usaka nyanyisisa kana tripa na uye kutitinga shada shakadini tiri munguwa ya kada ye COVID-19 tunuona ma musicians vale padambu ziko rakati kurei nekutiva jinjisa ma musicians vanungu mira nekuita mashoza avo sezo mnuzi wa kuti nyate maru ya otisitia saka enda karikari zia nebuda kwe chilichonzi pairis saka ma musicians anga alikurarama kana kutituti anurarama ne na we mashozi saka zuyo saka tuo mera uskuru kusanganisira neniwo ni mamwa ma musicians
saka murukurarama sei kana musiruku kwanisa kunge mchita mashozi nguwa hiyo ino ye lockdown muriku anarubatiru ere kubaka na kuhurumende kana kune munga masangani
ma mvunza mvunza wakana haka cha isu kurarama kwema artisti kwaka uma pangwa ino hii kwaka nyanyisa kuuma saka nyanyisisa nekuti hakuna zvakanyatso simba kana zvisingati zvasimbaradzwa kubatsira vaimbi kusanganisira neni wacho ndiri muimbi saizvozvo hakuna zvati zvasimbaradzwa kuti zvingabatsira vaimbi kusvika pari zvino kubva zvatanga COVID-19 muna March saka we are totally grounded we are stuck hatina pekuti singati todini pakati omei
tiri kuonawo vamwe vaimbi munguva iyo ino ye COVID lockdown vari kutowanawo mukana wekunge vachigadzira dziyo itsva imi mune zvamuri kuitawo here kudivira mimhanzi iroro
tiri panguva iyo ye lockdown tiri kutoshanda zvekare zvimwe zvishandwa zvatoda kuti tizoburitsa pamberi apa seni ndane maalbum anokwana maviri nekuti ndine album rananga ndatopedza ndatotarisira kuti ndogona kuriburitsa 13 June patada kuburisa album iroro pa birthday rangu ndikati ndongori burisa pa birthday so asina kuzofamba saizvozvo nekuda kwecovid iyoyo takaona kuti tiburitse album vana vagara mudzimba album rabuda rinoda kupuwa airplay rapuwa airplay at the same time ropromotwa album nemashows so ndakabva ndagara pasi ndokuona kuti hazvindibatsiri kuti ndiburise album rongoenda kuretio but vatsigiri vaya vanenge vachida kuzoona chamu wacho achitenderera achiita mashows kupromota album saka takangohoda album reriya ndobva zvandipa mukana zvekare wekunorekodha rimwe album so pane maalbum maviri
mune kambo here kamungati aka ndiko kari pamusoro pane dzamakaburitsa pamadamba refu maviri enyu aya
chokwadi ndine single yandaburitsa pari zvino inonzi nhoroondo ndo iri paalbum randambo reva iri rinonzi gamba remoyo chakaita kuti ndiburitse singu iyi inotaura nezvenhoroondo yemagamba rwendo rwakafambwa nevakavamba chimurenga ichocho so ndakaona kuti tava pedo kunosvika kuHeroes Day Defense Forces Day so ndakaona kuti nini zvakandikoshera kuti ndochingobvisa singu iyoyi yoenda kuvanhu woigamuchira woinzwa albumu iri rakamira riri pastandby kuitira COVID painonzi yamboreruka zvishoma albumu richiburitswa asi singu yambotungamira nekuda kwekuti iri kutsanangura nhoroondo yezimbabwe sezvo tatarisana nezororo remagamba ndo pfungwa dzakandipinda kuti chirega ndingoburitse singu iyi asi iri paalbumu rinonzi gamba remoyo ndinotenda mukoma Jonga
aiwa nesuwo tinotenda zvikuru mukoma Chamson nekuwana nguva yekutaura nesu manga makateerera kumuimbi wemusambo wesungura mukoma Chamson Boroma vanotungamira chikwata cheOrchestra Kings muchirongwa upenyu hwedu anokuonekaya nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndoti ngatisanganei zvakare svondo rinouya tichipakurirana chimwe chirongwa cheupenyu hwedu murara zvakanaka vateereri.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi huwandu hwevanhu vafa nechirwere checovid-19 munyika vakakwira nezuro kusvika pamakumi matanhatu nevanomwe vanhu gumi nevatatu vanomiswa mudare muHarare vachipomerwa mhosva yekuratidzira zvisiri pamutemo nhasi ranga riri zuva rasvitsa makore maviri kubva pakapfurwa nemauto vanhu vatanhatu vakafa muHarare tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ngatisanganei zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio7@voanews.com munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isikati senda baku VOA ndebelelo.